Manera na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 7 2020 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tichitaura kudai baba vacho vakashaya saka vaizama kumubata kuti vamupe message yekuti baba vashaya saka mukoma wacho akatouya nokunonzi kudhete uko kwatinogara vachitaura kuti vagozopinda motikari vomba vaenda vese.
Mumwe mushandi weNRZ anourayiwa neshumba kuwange.
Tazagara chita semazwa yese atingotangi kukwidza mutengo nje tosangata taura nehurumende toirana kuti tokwidza kusvika papi tarisana makosi acho kuti zvakamira sei nokuda kwokuti tivagei chinhu nechehurumende ndo vakatipa basa donzoro kuti tinge tichidini tichigaya
vanogaya hupfu voita hurukuro nehurumende kuti vawedzere mutengo wehupfu zvakare
Saka chatunza pano mweya waitaidza mara mweya werudo mweya wekuda kubatsira nekuti zvaitoita zvezvo kwangu kutoda kubatsira nyika nevanhu vari munyika
veitaidza mara trust vobatsira madzimai kuHighfield iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Zimbabwe National Parks kana kuti Zimparks inoti iri kuongorora nyaya yemumwe mushandi wekambani National Railways of Zimbabwe anonzi akaurayiwa neshumba kudete wange nemusi wechipiri mushure mekunge aburuka motokari panzvimbo iri pedyo nemunogara muka. Mukuzeya nyaya iyi tabata kanzura wenzvimbo iyi vaStanley Torima tikatanga nekuvabvunza zita remufi.
Mukomana akatisiya anonzi Thomas Mputa.
Saka mukatudzo kuti chii chaizvo chakaitika vatorima kuna mukoma Thomas?
Thomas akati akudzokera kubasa kwake anosenzera kunonzi kuKenneth. Saka anenge akadzikira panzvimbo isiri iyo paaifanira kunge achidzikira. Saka akazodiscover adzika kuti adzikira pasipo. Saka akutanga kufamba manje kuti ainde kune imba yacho naye anotsevenzera kwaanotsevenzera musango imomo kunonzi kuKenneth. Ndo paakaita masanga kuruma kunoita shumba. Inongojuma padhuze pokuti zvinonetsa kuti unge ungati ungairongera sei saka akaitwa akarwiswa neshumba ari pamufambo wokuinda paanogara
shumba idzi dzana dziri ngani
inotaridza kuti yanga iri 1 vakasvika pane hangu kusvika paspot paakaurayirwa asi vakasvikapo vanonge vachitaura kuti inenge yanga iri 1
akabva afira panzvimbo here kana kuti chii chakatora nzvimbo
akafira panzvimbo but iyo zvayakazoita yakamuzvuzvurudza kubva payakamurayira ndomva yanomuviga payakamuviga saka unoziva shiri idzi dzinonzi mavouchers nechirungu idzi dzine very sensitive sense of smell saka kana pangoitika chiitiko chakaita seichocho dzinobva dzakasika kuidentify kuti pane zvinenge zviripo zvinenge zviri nani saka haina kumudya shumba yachona but chakangoitika ndechokuti yakamuuraya ndokunomusiya paakamusiya saka shiri ndodzaadzaa kudya mavouchers iyaya
akazokwanisa kuwanikwa mutumbi wake kwapera nguva yakareba sei
after 48 hours rozia tichitaura kudai baba vake vakashaya saka vaizama kumubata kuti vamupe message yekuti baba vashaya saka mukoma wacho akatouya nokunonzi kudhete uko kwatinogara vachitaura kuti vagozopinda motikari vomba vaenda vese saka only to discover kuti munin'ina wake time iyoyo naredio yanga isingakwanisi kupinda yaanosevenzera because hakuna network dzemafoni saka after 48 hours akazowanika saka angowanikwawo zvokuti vanga varipo pachiitiko chachina vari kutaura kuti anga aryiwa namavouchers
mumwe kanzura wekuwange vaStanley Torima vachitaura vari parunare muHarare. Tabatawo mutauriri weZimpax vaTinashe Farao avo vati vari kuongorora nyaya iyi.
Tine urombo kuti takarasikirwa neupenyu nemunhu akanga akadyiwa neshumba kuhwanje. Dambudziko redu sekutaura kwatinoita mazuva akawanda nderekuti mhuka dzedu dzawandisa. Saka padzinogara papa diki vanhu vari kuwanda, mhuka dziri kuwanda, saka zvinotipa matambudziko akawanda. Ndosaka tiri kuramba tichisangana nematambudziko akadaro ende tine urombo kuti tarasikirwa neupenyu.
Kana pachinge paitika chiitiko chakadai, veZimpax munoita sei? Munoimaa kunotsvaga here shumba yacho?
Isusu zvatinoita mutemo wedu tinoita zvinhu zviviri. Tinoongorora kuona kuti dambudziko raitikira papi. Kana raitikira mumusha munogara vanhu, tinotsvaga shumba yacho toibvisa kunogara vanhu toiisa kwatinoti kumaprotected areas, kumanational parks. Kana tatadza kuita izvozvo shumba iyo tinoiuraya. Asi mutsvagudzo yatiri kuita isusu tiri kuona kuti panga pari pamuganhu sekunogara mhuka nekunogara vanhu, and hatisati takwanisa kuwana shumba iyi yakaita misikanzwa yakadai, yatinoti misikanzwa nekuti takaita kurasikirwa neupenyu mukati medambudziko iri.
Ko iyo nyaya yemhuka dziri ku iro dambudziko iri rakakura zvakadii rekuurayiwa kwevanhu nemhuka idzi?
Dambudziko iri rakakura. Dambudziko iri rakakura. Mugore ratapedza ra2019 takarasikirwa neupenyu hwevanhu vangasvika iwo makumi mana, toti makumi matatu nesere 38 ndo vakarasikirwa neupenyu mumatambudziko akasiyana siyana. Ende mugore iroro takanga takwanisa kuwana zvichemo kana kuti zvinyunyuto zvevanhu vangasvika iwo echuru 1000 vaitifonera vachitaura nesu vachiti tine dambudziko rekuti mhuka yauya, mhuka yazodai. Ende muvanhu vakarasikirwa neupenyu vangangosvika iwo makumi mana, vazhinji vacho vanga vachiurayiwa nenzou. Ndo iri kunyanya kutipa matambudziko akadai. Nedzimwewo mhuka dzakawanda wanda, nyati, makarwe nezvimwe zvakawanda.
VaTinashe Farao ndiwo mutauriri weZimpax vanga vari parunare muHarare. Sangano reGrain Millers Association of Zimbabwe rinoti richiri rakangomirira kunzwa kubva kuhurumende kuti mutengo wehupfu wowedzerwa kusvika papi. Izvi zvinotevera kuwedzerwa kwemutengo wetani rechibage kubva pazviuru zvina zvemadhora kusvika pazviuru makumi matanhatu nemazana makumi mapfumbamwe nemakumi mashanu nemasere. Mwedzi wapera hupfu hwakambowedzerwa zvakare kubva pamadhora makumi mashanu kusvika pamadhora makumi manomwe pamakirogiramu gumi. Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa, vakati mutengo wechibage wainge wawedzerwa kuti zvigobatsira varimi, uye izvi ndozvainge zvatambirwa nedare remakurukota. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube, kanawo gurukota rezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza kuti tinzwe nezvemutengo wehupfu uhu. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weGrain Millers Association of Zimbabwe vagarikai Chaunza.
Kwete pari zvinhu hatati tawedzera mutengo wehupfu hwatinogaya kubva kuchibage chatinopuwa nehurumende kubva kuGMB. Ndipokano kutaura nyaya yerolami yesubsidhi yaya tichingotengesa nemutengo watanga tichitengesa nawo kuti titumire nyaya iyo nhasi yaiyo uno izve kusara kwamugika neni ndiitobva mune chimwe chitoro ndawana imwe product yemumwe mila wedu nhengo yedu vanga vachitengesa ma20 kgs ne$140 meaning kuti kana 10 kg $70 ndo mari yacho iri kutengeswa subsidhi rolami. Saka hatisati tawedzera mutengo. Asi kukwira kwechibage sekutaura kwamakaita zvinozivikanwa nyika yese jepfenyere. Saka tichaita sezvatagara tichiita semazuva ese, hatingotangi kukwidza mutengo nje. Tinotanga tataura nehurumende towirirana kuti tokwidza kusvika papi, tarisana makosi acho kuti zvakamira sei. Nekuda kwokuti chibage ichi ndechehurumende, ndo vakati pabasa donzo rekuti tinge tichidini chigaya. Saka hatikwanisi kutanga tanga kukwidza tisati tagara pasi nehurumende kuti wirirane mutengo uchange uripo ndopi. Asi kupindura mubvunzo wenyu, hatisati takwidza mutengo wehupfu.
Muri kutarisira kuti mungagare pasi riini kuti mutaurirane?
Takaita musangano zondirapera tikawirana kuti edozveri tori pa kuna sachigaro wedu yevatafadzwa musarara kuti vange vachienda kuhurumende pamwe chete nevatevedzeri vavo neexecutive yejimas kuti vanotaura nehurumende. Hatisati ane zuva kuti tichaenda kusangana nehurumende asi mamira zvakapa rekomendeshen yekuti vamusarara vaende kunotaura nehurumende. Vamusarara pane zvino vari kunze kwenyika, kaenda UK vakafambawo zvekare imomo nomunhu weAfrica vachinotsvaga chibage kuitira kuti tinge tichiwedzera chibage kuitira tiwedzere upfu huwanike munyika musawanike nenzara. Saka chakuzivisai kuti chasangana nehurumende zvarini, asi zvandida kukuudzai pazvino chekuti takatopa nonzvere kuna chairman kuti vasangane nehurumende, ndivo vachazotipa dheti kuti vaurirana kuti vasangane riini, vaite maengagement atagara chiita semazuva ese.
Avo vanga vari mutauriri weGrain Millers Association of Zimbabwe vagarikai Chaunza vari parunare muHarare. Sangano rakaumbwa kurangarira vairwira kodzero dzevanhu zvakare vari vaive mukuru wesangano reOccupy Africa Unity Square vaitaidzamara veitaidzamara Trust avo vakatsakatika nhasi raita mhemberero dzekucherechedza zuva remadzimai reInternational Women's Day iro riri kupembererwa mangwana apo madzimai nevanasikana vachange vachipemberera zuva iri. Asi zuva ranhasi muchiitiko chapindwa nemadzimai nevanasikana vakawanda vapinda muchirongwa cheitaidza mara Trust vapiwa zvekushandisa pavanenge vachiteera kana kuti masanitary pads nezvimwe. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri wemhuri yekwadzamara zvakare vari nhengo yebhodhi reitaidzamara Trust vaPatson Dzamara vaudza Studio 7 kuti vaona zvakakodzera kuratidza rudo kuvanhukadzi mumwedzi uno unova iwo mwedzi wakatsakatika mukoma wavo Itai makore mashanu apfuura. Vati kunyange hazvo mukoma wavo aiita zvematongerwo enyika kurwira kodzero dzevanhu pamwe nekutapa nhau, vaiita zvese izvi nekuti vaive nerudo uye itaidzamara Trust ichaenderera mberi nemwoyo munyoro wavo.
Saka chatiunza pano mweya waitaidzamara, mweya werudo, mweya wekuda kubatsira, nekuti zvaaitoita zvezvo kwangu kutoda kubatsira nyika nevanhu vari munyika kuti vabengenuke, kuti zvinhu zvifambe zvakanaka munyika yedu. Saka nitauya tiri mumweya iyowo wekuti tinge tichibatsira vamwe mumweya werudo, ndozvatiunza pano.
Vati sangano ravo raparura basa raro mumusha weHighfields nekuti ndimo makazvarirwa Itai, asi vati vachaenda kune dzimwe nzvimbo vachibatsira madzimai nevasikana zvekutevera pamwe neruzivo munyaya dzakawanda dzinosanganisira mutemo, dzidzo pamwe neutano.
Saka tiri kuvaka yatinoti Pets Bank nekuti tichange tichipinda maboka akasiyana-siyana mumachechi, muzvikoro nemakadaro-daro tichitaura nemadzimai uyezve tichivapawo mapasoro even kuna ana baba kumaburial society. Tichasvika nekuti vanogara nana mai izvi, saka vanenge vachinopawo ana mai mapasoro atinenge tavapa isusu weitaidzamara Trust.
Vamwe vapinda muchiitiko chanhasi ndeamai Remembrance Zuze avo vati kunyange hazvo vadzamara vasati vawanikwa vanofara nezvaitwa nesangano iri kucherechedza upenyu hwavo pazuva iri.
Tawana madrinks tanwa nemapedzi, aiwa vadzamara vaita basa.
Mumwe musikana asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti abatsirikana chose nhasi.
Hatisira nemapedzi avatipa, tine chikamu chavatihafurira.
Zvichakadai vaPatson Dzamara vazivisa kuti gungano rokucherechedza makore mashanu mukoma wavo apambwa nevanhu vasingazikanwe mumusha weGlenview richaitwa nemusi wechipiri muHarare. Vati kusvika pari zvino havana ruzivo kuti mukoma wavo ari kupi kana kuti mupenyu here.
Tikubatwa kunge tisiri vanhu vemuno munyika nekuti even vatungamiri venyika takavanyorera kuti nyaya iyi ngaichipedzwa nekuti panodiwa kuitwa uclosure, handiti vanhu vofambira mberi neupenyu hwavo. Zvinhu zviri kutikatyamadza izvozvo.
Vadzamara vakapambwa masikati machena musi wa9 kurume kuGlenview nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori sezvo vainge vamboshungurudzwa zvakanyanya nemapurisa apo vairatidzira vachikurudzira vaive mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe kuti vasiye basa. Vanorwira kodzero dzevanhu, Zimbabwe Human Rights Commission nevamwe vaishanda navaitaidza mara ndevamwe vakakokwa kugungano iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Iko zvino tochimboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai mumupenyu hwavo kana kuti Women's Forum.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro na Dr. Beauty Rita Nyampinga vesangano reFemale Prisoner Support Trust avo vakawanikwa vachiwana ruremekedzo rwemubayiro we2020 International Women of Courage Award unocherechedza mabasa ehushingi anoitwa nemadzimai pasi rose. Remekedzo uru vakaripiwa nebazi United States State Department muWashington DC. Vakawana zvakare remekedzo iri apo pasi rose richange riri kucherechedza zuva International Women's Day mangwana. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Dr. Nyampinga. Mungatitsanangurira kuti muri kunzwa sei mushure mekunge mawana ruremekedzo rwamakawana urwu imi nemamwe madzimai gumi nemumwe chete.
Ini ndiri kufara zvikuru. Ruremekedzo rwauya ndisingatombofungire. Ruremekedzo rwebasa randagara ndichingoita mazuva ese. Rwokubatsira vanhu, rwokubatsira madzimai ari panguva yekumanikidzwa vari mumajeri nekungoitawo mabasa akasiyana siyana ekubatsira nekumirira kodzero dzevanhu dzizvikuru dzevanhukadzi.
Pane zvakataurwa naamai Melania Trump, mudzimai wemutungamiri weAmerica vaDonald Trump navaMike Pompeo zvakakubatai here apo maipiwa mubayiro wenyu?
Zvavataura varatidzawo kugutsikana nebasa rinoitwa nemadzimai, nekuti mabasa aitwa nemadzimai aya apiwa ruremekedzo mabasa atingatiwo pachirungu risky, nekuti hazvizi nyore kupinda mujeri uchitaura nevanhukadzi, nekuti vanhukadzi havaonekwe sechinhu kana vari mumajeri. Zvinotoda kutozvipira chaizvo kutaura nemunhu anenge ari mujeri. Kana usina mwoyo wacho, usina chido chacho, haukwanise kutaura naye, nekuti munhu anotarisirwa pasi. Hakuna anoda kutaura nemhondi, hakuna anoda kutaura nembavha.
Pane zvidzidzo zvamuchange muri kuita imo muno muAmerica here musati madzokera kumusha, uyezve zvii zvamuri kufungidzira imi kuti muchanopakurirawo vamwe pamunodzokera kumusha?
Tiri kuenda kuTulsa. Tulsa iri muOklahoma, state yeOklahoma, uko kune vane vakadzi vakawanda vari mumatirongo kana kuti vakapfuura nemumatirongo. Tichanoshanda nemamwe mapato anoseenza nevakadzi tichionawo kuti vari kuita zvirongwa zvipi zvebudiriro dzevakadzi vanenge vambopinda mumajeri. Tikabvako toenda kuLos Angeles kwatichanosanganawo nemamwe madzimai anoshanda mumabasa ekuridziro yemadzimai. Izvo ndo zvatichatora kuenda nazvo kuZimbabwe. Tinoratidza mamwe madzimai edu kuti madzimai munyika dzakasiyana siyana vari kubatsirana mune zvakawanda.
Kunyange henyu muchishanda nemadzimai ari muchitorongo, tinoona kuti imi makambopinda mutsekwende. Pane zvamakadzidza here pachiitiko ichi?
Zvakandibatsira zvikuru. Inyaya yagara ichitaurwa nemadzimai akawanda tinosangana nawo, kuti patinosungwa vanhu vanobva vatya kuuya kuzotiona. Hakuna anoda kuuya kuzotaura nesu. Inini chaiye ndimire pano nhasi ndakatozvionawo kuti vanhu vazhinji vakatya, vakati munhu uyu akaita mhosva akapara mhosva hatigone kuenda kunomuona kusvika nanhasi. Vamwe vacho hanisani ndavaona nenyaya yekutya. Kupara mhosva chinhu chakaipa, vanhu havambokunzwisisa, ende vanhu vanototya kuti vakubvunza kuti mhosva yawakapara ndeyei, nekuti vanenge vakungokuisa musaga imomo kuti vanongofunga kuti kupara mhosva inyaya yekuba. Havambofungira kuti dzimwe mhosva dzinoparwa nevanhu dzakasiyana nekuba.
Manga muri kupomerwa mhosva yei?
Mhosva taipomerwa ndeyekuenda kuMaldives. Takaenda takati wandei tiri vanomwe kutraining yecapacity building, yekusimbisa basa redu ratinoita mazuva ese. Asi munongozivawo kuti kana wafamba anonzi afamba apota, kana wodzoka vamwe havanzwisisi kuti wanga wafambirei. Saka inyaya ichiri mumatare, hativarambidze kutitonga. Tinoda kuti vatitonge pave neumbowo hwakakwana. Hatirambe kutongwa. Tinoda kupa vechidiki kuti musanete kuita zvinhu zvakanaka. Pangave paruwa, pamugere, itai zvidiki izvozvo zvinoita kuti upenyu hweumwe munhu huve nebudiriro kana kuti neshanduko. Kubva kana achiita zvakaipa, mutorei mumise pedyo, mumudewo. Rudo ndo chinhu chikuru, ndo chinoita kuti tiite mabasa atinoita aya. Madzimai ese anga ari panapa vanosundwa nerudo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Dr. Rita Nyampinga, vesangano reFemale Prisoner Support Trust, kunge manga muinesu pana pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Nyaya dzaitika kune dzimwe nyika. China inoti yave nevamwe vanhu makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe vatapurirwa chirwere checoronavirus, uye vamwe vanhu makumi maviri nevashanu vakafa kubva nezuro. Asi uwandu hwevanhu vari kutapurirwa chirwere ichi huri kudzikira munyika iyi. Kunyange hazvo zvakadaro, chirwere ichi chiri kupararira zvakanyanya kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nezuro vakaisa runyoro rwavo pamutemo wekuti vari kurwisa chirwere ichi vapiwe mari inosvika mabhiriyoni masere nematatu. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa Our Lives, chirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nemukuru wesangano reZakuro rinoshanda nevasungwa vaEdison Chihota pamusoro pedanho riri kuda kutorwa nehurumende rekuburitsa mumajeri vasungwa vangangosvika zviuru zvitanhatu senzira yekurerutsa uwandu kana kuderedza uwandu hwevasungwa mumajeri ayo anonzi anofanira kunge achitakura vanhu vanoita zviuru gumi nezvinomwe. Vachiota, tiri kuona dare remakurukota rekabineti rakazivisa nemusi wechipiri kuti rabvumidza kuti Zimbabwe Prison Services dzinge dzichiburitsa vanhu vanosvika zviuru zvitanhatu 6000 kubva mujeri senzira yekurerutsa uwandu huri mumajeri. Munotambirawo sei danho iri?
Tiso sangano tinoritambira danho iri maoko mairi nekuda kwekuti chinhu chenge chatononoka. Zvinhu zvinoitwa neprocesi zvenguva zvinokurwadzai nekuda kwekuti takange tichifungira kuti zvingadai zvakatoitwa kuda kupera kwadhisemba kana kutanga kwajanuari. Chikonzero chiri chekuti majeri akazara.
Asi munoona zvichirerutsa zvakadiwo kune vanenge vabuditswa mumajeri aya?
Dambudziko rinoitika nderekuti isusu kana tichitarisa kuburitswa kwemunhu mujeri, tinotarisa kuzvitambira kwake kuti munhu anga apara mhaka asi abvuma kuregererwa nekomunity, achibvuma zvakare kuregerera avo vaakanga atadzira kuti vamuregerere. Saka kana tinozvitora kuti munhu iyeye munhu akupuhwa mukana wekuti aende anosangana nevamwe achigara nevamwe murudo nekubatsirana mune zvakanaka muri murunyararo.
Tinoona kuti paakamboburitswa vasungwa muna 2018 kwaakaburitswa vasungwa vemapoka akasiyana-siyana kumadzimai, wekuti kaona madzimai wose anga ari mujeri achiburitswa. Ndeapi mapoka amungatarisirawo zvakare kuti vangabatsirwa nechirongwa ichocho?
Ndikutarisira kuti vakwegura nemadzimai neavo vane mhosva dzavo dzikareme mukati mekugara kwevanhu, vangu vangonziwo vakatotorawo vakachiriakoshaya nekudii, vachionekwa kunge nejeri kuti munhu uyo uchokwadi abvuka kuregerera kuti haachafanirwa kunge achitarisa zvakafanana naizvozvo. Ndo mapoka atiri kutarisira kuti arimeyo anowana mukana wekuregera.
Tichiona mazariro ari kuita kumajeri vachihota, zvii zvazvinotaura nekuona kuti kana dai vasungwa vakaburitswa vachiregererwa saizvozvo nguva diki diki majeri anenge azara zvakare? Tichiona kuti ane huwandu hunofanira kunge huchitakura 17,000 asi pari nhasi ari kuti ane huwandu hwevanhu 22,000.
Gare hwemunyika totarisira kubata kwemaoko noraramisa hazvina kumira zvakanaka. Hazvina munhu ari kunyatsozvitarisa kuti zvinoda kuti rwii kuti zvibatsire vanhu. Tinopinda ndo pane dambudziko redu guru. Saka naitinini kana ndabva mukujeri nekuda kwokuti handinenge ndisina chekuita, ndinenge ndisina chandinacho, ndotofunga zvakare kuti kupara munhu mhaka ndikaenda zvangu kujeri nekuti handitenge sipo, handitenge hembe, handingachingoti chandoita kuti kanogara ikoko zvinondibatsira. Saka ndozvaakutongoita vanhu nekuda kwokuti anenge tenge achitongoita kuti awane mukana wekuti asazvimese nekuzviriritira.
Mune tarisiro here yekushandawo nevachaburitswa nechirongwa ichi kuti munge muchivabatsirawo kupinda musociety?
Urongwa hunodonzere sangano redu hukuru hwekuti tinoda kuti tione kuti agara sei, anenge achigara sei mukati mekugara kwake aine vamwe. Vanokwanisira kubatsirika mazano nezvimwe zvakadaro tibatsirana.
Vazhinji vangada kunzwawo kuti zvirongwa zvipi zvamunobatsira nazvo vanenge vabva kumajeri?
Vanenge vabva kumajeri tinobatsira neprocesi yeintegration kuti vanenge vakapara dzimhosva mumuhuri nedzimhuri tione kuti vayanana nemhuri dzavo vagarisana zvakanaka. Vanenge vachida kutsvagirwawo zvekuita zvemaoko zvinokwanisika vatinokwanisa nevanekudaro chainokwanisa vatinokwanisa kubatsira tovabatsira. Avo vanenge vaine mukana wokuti vari kudhiotera kana kuzvikoro kana kuti kana pachive kumukana wokuti vaye vanoita toona kuti tavatsvagirawo rubatsiro rwevo vaita. Saka tinobatsirana muzvikamu zvakasiyana maringe nepfungwa dzemunhu, hatiti munhu isaita asi kuti iye pache zvake ndiyanotidzo chandinokwanisa, ndo chandingaoni chandingakwanisa kuita, ndobatsirika sei tokwanisa tikwanisa kubatsira tobatsira ichocho.
Manga makateerera kuna vaEdison Chihota vanove mukuru wesangano reZakuro rinoshanda nevasungwa muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mumwe mushandi weNRZ anourayiwa neshumba kuhwange. Vanogaya hupfu voita hurukuro nehurumende kuti vawedzere mutengo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.